kunodadisa kuane vayako zvinonakidza akuna nyika inokunda imba yako akuna dunhu rinokunda imba yako mazuva maviri ndisipo pamusha rechitatu onana kunon'una chizuo chemumba chizuo chemusuva chizuo chemumba chizuo chemusuva mazuva maviri ndisipo pamusha rechitatu wandikuenda kunon'una chizuo chekumba uku chizuo chemusuva chizuo chekumba chizuo chemusuva choto chako mazwa mavere usipo pamusha rechitatu wandipe watevati.